isusu takasunge tambo panga pane mnengo dzenga dziri kusati kwemvura saka takasunge tambo rup yaiende papolice camp tichindokosunge window yepolice camp kuti vanhu abude ipapo takatosvikepo isusu netambo iyoyo tichosunge pawindo patichoti vanhu tibudai saka by the time takati process vanhu amweni akabuda but anhu amweni akachekubuda because vaifunga ichiti mvura ichadzikira
tambo iyi manga maiwana kupi chaizvo
takatotore mushop mwezaitengeswa mwatikapuna
mungati makakwanisa kubatsira vanhu vakawanda zvakadii netambo yenyu
ma25 to 30
tichitarisawo vasina kukwanisa ndanzwa kuti vamwe zvinenge zvakazokona zvii zvanga zvaakuitika nemvura iyi
inini ndanga ndiri mukati mwemvura ndiri pakati nepakati saka mvura iyi yakandikowedzera ndobude kunze mvura yakavo kuya one time ine force ndokubva yasunda mota imweni yainge iri padhuze netakamira yainge iri mhanya zvisikaiti ine biti zvisikaiti saka nokudaro vanhu vakabva ambonyerwa ipapo ndokubva hitikiro imwe ngemapuwe
saka ndokutorwa kwakaitwawo netambo yachoko
tambo yakatorwa yochende kusaidi yakazodambuka ngemota dzakaipfusha
asi manga mamboudzwa here kuti kuchauya mvura yakadai uye kuti vanhu vabve kunzvimbo yamanga muri
ya takaudzwa kuti kuchauya mvura yakawanda but hatina kubhiva ngu because pakauya cyclone yaya yakauya kuti neya 2000 yaa mvura yakasvike mudhuze mwemo but yanga isina force yakadai ndeiyi
saka vanhu vakawanda vakatsakatika mungati vangasvike vangani
vanhu akatsakatika angasvika kuma500 because yanga iri location yanga ine macivil servants nevana vechikoro nemarogers aitorojwa iende kumadzimba yanga iri nzvimbo ndikati handitozivi ndikatindisiona sei
pane imimwewo mitumbi yatiri kunzwa kuti haisati yawanikwa yakatsikirirwa nematombo mungade kuti paitwe sei panzvimbo iyoyo
ndingandoti paiswe sei ngekuti matombo aripo laif yangu yacho inini ndane 45 years asa ndambomaona sin takafamba
aibva kupi matombo aya
aibva kumusoro kune dhemu ranga riri kumusoroko remagetsi ya ndiro dhemu ndiro rakatsemuka.